manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 29, 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kwaAfrica dzokurudzirwa kuwedzera kushanda kwadzo pamwe chete kuitira kuti dzivandudze upfumi hwadzo apo musangano weSADC Industrialization Week wapinda muzuva repiri muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvochema-chema nemutengo wemagwaro ekufambisa wakaziviswa mukupera kwesvondo nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica dzakurudzirwa kuwedzera kushanda kwadzo pamwe chete kuitira kuti dzivandudze upfumi hwadzo. Mashoko aya ataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chivenga apo vavhura zviri pamutemo musangano weSADC Industrialization Week. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachiwenga vati nyika dzemuSADC dzinazvo zvose zvinodiwa kuti dzibudirire nokudaro hadzifanirwe kutarisira rubatsiro rwekunze kuti dzibudirire.
I think it is now high time that we should be proud of ourselves.
Nguva yasvika zvino kuti tidade nezvatiri timire tsika kungotenga zvinhu kubva kune dzimwe nyika. Tinofanira kuita zvatinenge tataura zvinosimudzira upfumi hwedu. Kwete kungogona kunyora zvishuwo zvinonwisa mvura zvatisingazozadzikisi. Ngatiwedzerei simba mukushandisa michina yechizvino zvino kuitira kufambirana nepasi rese.
Vachitaurawo pamusangano mumwewo, mukuru anomirira bhanga reAfrican Development Bank muZimbabwe, Muzvare Moona Mupotola, vati nyika dzemuSADC dzine mukana mukuru wekuti dzibudirire.
When we look at the transition to green energy global economy,
kana takatarisa remangwana apo nyika dzepasi rese dziri kukurudzirana kuchengetedza nharaunda kubudikidza nekushandisa mhando dzemoto dzakachena. Dunhu reSADC rine mukana mukuru wekuwana mari zhinji sezvo riine zvicherwa zvinodiwa pakuita izvi. Pari zvino nyika dzedu dziri kuwana chouviri chinosvika zvikamu makumi mana kubva muzana, 40% chete, zvimwe makumi matanhatu kubva muzana, 60% zviri kuwanikwa nenyika dziri kunze kwedunhu redu.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, Vatapi Wakaroro, vatiwo musangano uyu wakakoshera Zimbabwe zvakanyanya.
Musangano uyu waita kuti Zimbabwe nemabusinesses emuZimbabwe ave ari in the spotlight. Musangano uyu uri kuunza mainvestors, mabuyers nevamwe critical stakeholders anoita kuti private sector yemuno muZimbabwe and the region at large ive yakasimba. Tichaona kuti mabusinesses edu emuno muZimbabwe achawana mukana ekutaurirana nekuengage vamwe vemuno nevamwe vekunze kuti vakwanise kuwana more business in the future.
Sachigaro wesangano rana muzvina bhizimusi reCEO Africa Roundtable vaOzwobina vati kuti Zimbabwe ikwikwidzewo mudunhu reSADC vemabhizimusi vanoda kubatsirwa zvakanyanya nehurumende.
Zimbabwe tichitarisa munyika dzekuchamhembe kweAfrica chiwaniko igoridhe. Chatinongoda chete ndechekuti tigadzire mitemo nezvikwanisiro zvekuti izvo mabhizimisi aya anokwanisa kunge achiitwa achirarama achiita mari achiita pundutso. Tiri kuda isusu semabhizimisi kuti vanhu vafambe munyika idzi zvakasununguka. Tiri kuda kuti vanhu vabhadhare nekutengeserana zvakasununguka. Tiri kuda kuti vanhu vange vari mumigwagwa nenjanji dzakanaka munyika dzese dzeSADC.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi hwenyika zvekare vachidzidzisa pachikoro cheUniversity of Zimbabwe va Albert Makotekanwa vati kusvika SADC yabatana nemazvo nyika dzemudunhu iri dzinogona kutadza kusimukira nenzira inonwisa mvura.
Icho kwaduo kana nyika dzosangana seizvozvi patiri kutangira pakasiyana siyana uyezve zvatinokwanisa zvakasiyana siyana nekusiyana kwatakaita ikoko takanyatsoshanda zvakanaka vakasarira mbichana vaya panyika dzese dzisadhiki vanoonawo mukana wokusumukira avo vakasumukirawo kare vanenge vachibatsirawo vamwe nokuvasumudza ivo vachisimukawo zvekare.
African Development Bank inoti SADC zvisinei nekupfuma kwayo muzvicherwa nezvimwe zviwanikwa ine zvikamu 30 chete kubva muzana muupfumi hwedunhu rese reAfrica. Musangano weSADC Industrialization Week uyu wakavambwa mugore ra2018 nedonzo rekukurudzira kudyidzana kwemabhizimusi enyika dzekuchamhembe kweAfrica. Musangano uyu unoshandiswa mukugadzira hwaro hwekuzoitwa kwemusangano mukuru wevatungamiri venyika dziri muSADC weSADC Heads of State Summit. Gore rino musangano weSADC Heads of State Summit uri kuitirwa muZimbabwe mwedzi unouya uye uchaona Zimbabwe ichipiwa jana rekuva sachigaro weSADC kwemwedzi 12 inotevera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuchema-chema pamusoro pegwaro rakaburiswa mukupera kwesvondo nemuzinda weZimbabwe uri munyika iyi riri kuzivisa mari dzichange dzichibhadharwa nevanoda kutora magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti kumahofisi matsva akavhurirwa basa iri pamuzinda. Gwaro rakaburiswa nemuzinda uyu rinoti vose vachange vachitora mapasipoti kumahofisi aya vachange vachibhadhara mari inobhadharwa nevanoda magwaro echimbi-chimbi kana kuti emergency passports iyo inoita $250 emadhora ekuAmerica kana kuti US$250. Muzinda uyu wakazivisa kuti danho iri rakatarwa nebazi rezvemukati menyika asi hauna kupa zvikonzero zvakaita kuti hurumende isvike pamutengo uyu. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Amadziripi vatenda kuStudio 7 kuti gwaro iri nderechokwadi asi havana kupindura pamubvunzo wekuti hurumende yakasvika sei pamari iyi. Vanotorera mapasipoti kuZimbabwe vanonzi vanobhadhara $150 ekuAmerica kana kuti US$150 kana isiri pasipoti yechimbi-chimbi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvemukati menyika. Tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuchemawo nemutengo uyu mufundisi Richard Moyo vekereke yechiedza chevatendi vari muSouth Africa.
Veruzhinji vari kuratidza kurwadzikana vari kuti mari yakawandisa $250 kutora passport muSouth Africa muno vari kuti mari yakawanda zvikuru nokuti patakaisa kumagurupu yebepa ratakaona relisti riri kutanga nhasi musi wa29 vanhu vakawanda vari kuchema zvikuru kuti haa gavhumendi yedu inenge iri kutitsika pasi petsoka iri kutirovera zvipikiri kutibayiwe.
Asi tichiona mutengo uyu mufundisi Moyo nemari dzinenge dzichitarisirwa kuti dai munhu achisimuka kubva muSouth Africa kuenda kunotora kuZimbabwe amuone here kuti zvakachipa izvi?
Ya ipapo zvinhu zviri raiti tingati zvakanaka asi kuti vanhu vakawanda havasi kuona nenzira yakafanana iyo nokuti vari kuti kuumba pasipoti kune dzema 170 asi sezvamataura izvozvo kuti kana vanhu vachinge vazoenda kumba inogona kuwanda kana kupfuuridza asi kuti vanhu vari kuona nenzira dzakasiyana siyana vati do chiri zvakadero kupa kufamba government yaifanira kuti irerutsirewo mutoro vanhu vari kunoku ingoitawo price iri kumba iyoyo ive price inoitwa kuno musiyano wacho ungo wakafanana kuti tose tiri vana veZimbabwe.
Tinozva kuti kana munhu akanga atora pasipoti iyoyi anozotarisirwa kuenda nayo kumuganhu wenyika kana kuborder kuti inodhindwa zvinofamba sei?
Ya iro ndo dambudziko guru baba vakandimiri idambudziko hombe nokuti vanhu vakawanda hongu mapasipoti angatogwa muno vanhu kana chinga abudira zvekuno aiwana ukuno wondo collector kuembassy unofana kuti zveuzoenda kubhodha ndokusvaga mazuva uri kana iwe sina mazuva ka unoonekwa kuti uri munhu wakapinda munosirwa mutemo zvinonakira ava vane mapermit.
Saka imi wose vana veZimbabwe vari muSouth Africa mune matanha hamuchatorawo here ekuzivisa muzinda wenyu kuti mari idzi dzakakuwandirai?
matano mazhinji nekuti vanhu vari kuchema nazvo pa social media pari kuremerwa nenhau yemugove uyoyo. Nyika yedu yeZimbabwe inofanira kuti toona nekuti kuchema kwevanhu kunoonekwa pamhepo. Saka vanhu vezimbabwe vari kuchema vakawanda kutotora kwatinoita ukoko ndokumwe kwacho kuti government kana ichinge yakaterera igone kuderedzawo mugove mari veshoma nokuti hazvirevi kuti kana vanhu vari kunze kwenyika vanowana mari vari kutambura zvikuru vana vezimbabwe vakawanda vazhinji vanofamba vachiita zvekutengesa vachiita zvakasiyana siyana mari yachinge kutamburira.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe mufundisi Richard Moyo vekereke yechiedza chevatendi vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti hurumende haisi kupa vanhu kodzero dzavo dzekurarama zvakakwana uye haisi kurwisa uori zvine simba vachiti zviri kuitwa nehurumende zvinofanirwa kubuda mugwaro richaendeswa kuUnited Nations muna gumi guru gore rino. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vaungana muchinoi vachipa pfungwa dzavo pagwaro reUnited Nations International Convention on Economic, Social and Cultural Rights Report. Vachitaura pamusangano uyu, vagari ava vati hurumende hairevese panyaya dzekupa nekuchengetedza kodzero dzevanhu munyika. Mukuru wesangano revechidiki reCenter for Youth Developing Trust vaDaniel Madunge vati mugwaro iri munoratidza kuti hurumende iri kutadza kuti vanhu vararame zvakanaka nekushaya mabasa uye vanhu vari kutadza kutengesa zvinhu kuitira kuti vazviraramire sezvo vachisungwa.
Iyi ripoti yanga yakanyonangana neyanga chiridza masocial, economic and cultural rights. Ine maareas mamwe atingati iri kustruggla nekutishaisa pamaeconomic rights. Pane ishu yekuti nekuti kana chiti economic right muti munhu ari kukwanisa kuwana zvikwanisiro zvekuti akwanise kuzviraramira iye tachaita kuti mabasa akawanda ari kunetsa kuti vanhu vamawane muinformal sector yakawanda tichangoti itongori mhosva kuva muinformal sector muZimbabwe.
Panyaya yehuori vamudungwe vati hurumende yatadza kupa uwandu hwevanhu vakabatwa nyaya dzakaenda kumatare uye vanhu vakabatwa nemhosva dzehuori.
Chikuru inoti ripoti pachezvayo tichangotoiona ka ine kaparagraf kadiki diki karikutaura nezvecorruption. Saka ende hakasi kupindura mibvunzo yavanga vachibvunzwa yekunzi tipei mastatistics ekuti pane makesi akamboitwa here akaprosecutwa successfully nemasentence acho akapiwa. But kanga vachimutaura zviri general kuti kune inonzi zaki zaki basa rayo nderekusunga zvinhu zvecorruption nenational prosecuting authority. Saka chinonzi approach iyo manje tazvo ni seriousness inonange iri shoma.
Mukuru wesangano rinopa ruzivo rwekuti vanhu vararame zvakanaka remusoro muchenya Skills for Life Muzvale Fupeko muJuruki vati zvakanaka kuti vanhu vape pfungwa dzavo asi vanoti gwaro iri riri kuratidza kuti hurumende haisi kupa zvavakabvunzwa zvizere zvakafanana nekupa huwandu pazvinhu zvakasiyana siyana.
Pane maareas anoda kuti awedzerwe kunyanya mastatistics.
Mumwe mugari wemuchinhoi Muzvari Nelia Jeke vanoti pakodzero dzevanhu hurumende haisi kutaura chokwadi sezvo vanhu vari kunyimwa kodzero dzavo munyika.
Nyaya pakodzero dzevanhu ndofunga avana kuona zvinofanika kuwandirana kana inge karipo like madotosa iwose is constitution unongo chinzi une mvumo yakati nekodzero yakati asi pamwe pacho ukadazopractisa right yako yaunonova kumbunyikidzwa saka panika kuwandirana karipo ipapo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vanoti hurumende haina nhoroondo yekuteerera zvinobva kuvanhu nekudaro vachazongoisa pfungwa dzavo chete.
Chipo ndechekuti hurumende yedu yeZimbabwe isu havana nhoroondo kana kuti history yekunyanya kuteerera zvinotaurwa neruzhinji munyaya dzeconsultation mapublic consultation. Panozobuda gwaro racho rokupedzisira hapana chinenge changoitwa. Chokuona kwangu inini hurumende yedu yagara ine position.
Munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Nyemba vati vanhu vakasununguka kupa pfungwa dzavo uye zvose zviri kubva muvanhu zvichange zviri mugwaro rehurumende richaendeswa kuUnited Nations.
Tabuda kakuti tizonzwa mazvizvi avanhu tise pamwe chete kupoti yosunuka yakatakura zvakataurwa nevanhu. Vanhu ngavasununguke kutama contributions avo kuti tifambe pamwe kwazoshaya unoti haina ndina kuzviziva kana kuti ndina kuudziwa.
Vanga vachikokera musangano wanhasi igweta rehurumende vaEdward Maisiri avo vati hurumende inosungirwa kupa gwaro rizere rehurumende kuUnited Nations musi wa31 Gumiguru usati wapfuura. Misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu yatanga nhasi muchinhoi ichaitwa munzvimbo 12 munyika yose uye ichapera musi wa9 Nyavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bepa idzva rakanyorwa nenyanzvi rakaburitswa nebepa nhau rescience rinoti upenyu hwemamiriyo nevanhu hunogona kuiswa munjodzi kana pakasatorwa matanho nekukasika ekudzivirira kupararira kwechirwere chemalaria chiri kuramba kutambira mishonga mune dzimwe nyika muAfrica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano reGrace Hope Foundation muzvari Nyasha Muzadzi vanoti vari kufadzwa nekunge vari mumwe avo vakakwanisa kusarudzwa kuve muchirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders YALI icho chinokokerwa nehurumende yeAmerica. Muzvari Muzadzi ndemumwe wevechidiki makumi mana nevaviri vakabva kuZimbabwe pavanhu mazana manomwe anobva kunyika dzemuAfrica. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chirongwa cheYali mukana mukuru unounganidza maleaders from Africa yose, and today ranga rizva rakanaka nekuti takwanisa kusanganawo nemapoliticians emuno muAmerica, also nekunzwa kune vechidiki vezera redu vari kuita zvinhu zvakanaka munyika medu meAfrica.
Muri kuZimbabwe munenge muchishanda mabasa api uyezve mungati mi pane zvamadzidzo here ikokuno?
Tanga tiri kuno kwemavhiki mashanu, ende zvandingati tadzidza tiri kunoku is how we can enhance basa redu kuti toramba tichiita sei basa redu, nekuti taamunguva yetechnology zvinhu zvakawanda zviri kuchinja munzira dzatinoshanda nadzo vasikana. Chii chatingawedzere pakushandisa technology, uyezve nekuonawo zvinoitwawo nemamwe maorganization mamwe mabato echikadzi, so that tinotora zvinhu izvozvo tonozviimplementa mukati menyika dzatiri kuita sei dzatiri kubva semaleaders enyika dzose muAfrica.
Muri imo muno muAmerica makaenda kupi nekupi nekupi kuzosvika masvika imo muno muWashington DC?
Takaenda kuDelaware ndokwandaigara, saka taigara paUniversity of Delaware. Tiri paUniversity ipapo takakwaniswa kuvhakacha nzvimbo dzakasiyana-siyana sekuProject Cure. Ibato rinoita nezvemamedical supplies avanotumira kuAfrica. Takaenda kuWorld Food Bank uko kunounganidzwa chikafu chinozonopiwa mafamilies anenge asina chokudya. Tiri papo taiitawo maclasses edu ataidzidza zvakasiyana-siyana, sanitary leadership, sanitary leading from with strength, sevatungamiriri munyika dzedu. Saka takadzidza zvakawanda-wanda, saka zvaisanganisira maclassi chaiwo uyezve nekuito kunoita community service, uku kwataiendo tichinoona makambani akasiyana-siyana nemaorganization akasiyana-siyana.
Vanenge vachida kunzwa zvizere nezvemabasa amuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanokwanisa kutibata pasocial media, ndipo paFacebook, Instagram, kutsvaga Grace Hope Foundation, oro kampeini yedu yatinoita inonzi Gelap Zimbabwe iripo zvakare pasocial media.
Chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano reGrace Hope Foundation muzvari Nyasha Muzadzi vanove zvakare pasi pechirongwa cheYali vachitaura naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC muAmerica. Zimbabwe inonzi iri kuramba ichishushikana nedambudziko revanhu vari kuitira tsvina munzvimbo dzisiri zvimbuzi kana kuti open defecation. Hurumende pamwe nenyanzvi mune zveutano vachibvumirana vose kuti nyika inofanirwa kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru kupedza dambudziko iri, iro rinonzi riri kuramba richiunza zvirwere zvakadai semanyoka. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rinotarisa mararamiro evanhu munyika rakaburitswa gore rino neZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC, ReZIMLAC 2024, rinoratidza kuti dambudziko rekusashandiswa kwezvimbuzi rakakwira kubva pazvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana muna 2023 kusvika pazvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana gore rinora 2024. Vachitaura svondo rapera pamusangano wemapazi ehurumende akasiyana-siyana vanoona nezvekushambidzika nekuwaniswa kwemvura yakachena, WASH Sector Working Group, Sachigaro veWASH National Committee, vatinayeshe Mutazu, vakati kuramba nyika ichinetsekana nezvirwere zvemanyoka mucherechedzo kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeutsanana. Vamutazu vakati zvakabuda mugwaro reZimLAC zvinoratidza kuti uwandu hwevasiri kushandisa zvimbuzi munyika gore rino hwakakwira zvichienzaniswa negore rapera.
We still have a mountain to climb on the sanitation and hygiene front. We are again based on the statistics from ZimLAC 2024 point to an increase in open defecation from previous 26% in 2023 to now 28%.
Tichine basa senyika muyadze utsanana kana tikatarisa mugwaro reZimLAC ra 2024 iro rinoratidza kuti uwandu hwevanhu vanoitira tsvina musiri muzvimbudzi wakakwira kubva pa 26% muna 2023 kuenda ku 28% muna 2024. Mumadhorobha uwandu uhu we 2.8% vasingashandisi zvimbuzi unoshungurudza.
Vamutazi vakati zvakakosha kuisa musoro pamwe chete kugadzirisa dambudziko reutsanana vachitiwo hurumende iri mushishi rekuwanisa vanhu mvura yakachena kumaruwa pamwe nekubatsira mumaguta akaita seHarare neBulawayo kugadzirisa matambudziko ekushaikwa kwemvura nekufambiswa kwemvura dzine tsvina. Gwaro reZimLAC remamiriro akaita zvinhu kumaruwa ivi rinoratidza kuti matunhu akaita seBinga, Kariba, Chiredzi neLupane ndiwo ane nzvimbo dziri pamusoro pekusashandisa zvimbuzi. Gwaro reZimLAC riri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumaguta nemumadhorobha rinoratidzawo kuti mazuva emvurwi, Gweru, Muguta nezvishava nemudhorobha ndidzowo nzvimbo dzine uwandu hwakanyanya hwekusashandiswa kwezvimbuzi. Mukuru weHarare Institute of Public Health, Dr. Amos Marume, vanoti kupararirawo kwezvirwere zvemanyoka zvakadai sekorera kumamisha mucherechedzo wekuti dambudziko rekushayikwa kwezvimbuzi richiriko mumamisha. Dr. Marume vanoti zvakakosha kuti vanhu vawaniswe dzidziso yezvakakoshera kushandisa zvimbuzi pamwe nekuti hurumende ise zvirongwa zvinosiya veruzhinji vane zvimbuzi kumaruwa.
Kusashandisa zvimbuzi kune njodzi especially kumamisha, kwekuti tinowana futi mvura dzedu mumatsime anogona kunge asina kuvharidzirwa. Idzidziso ichiri kutodiwa, anodiwawo futi maprojects iwayo kuinikareja kuti zvimbuzi zviwande.
Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti zvinoshungurudza kuti uwandu hwevanhu vasiri kushandisa zvimbuzi huri kukwira munyika pane kuti hunge huchiderera vachiti kumiswa kwechirongwa chehurumende chaiwanisa vagari vekumaruwa simende yekuvakisa zvimbuzi kwadzosera shure kuvakwa kwezvimbuzi kumaruwa.
Asi tiri kuda kuona kuti mazuva ano vanhu nekuda kwekuti havasi kupihwa rubatsiro irworwo, munhu anotovaka kicheni, otovaka bhedhuru yake asi dzimonguva pamba kana kuti pamusha pasina chimbuzi.
Varusike vanotiwo dambudziko revanhu vanozvibatsira vasiri kushandisa zvimbuzi rave kukurawo madhorobha nemumaguta nekuda kwekushayikwa kwemvura yekushandisa muzvimbuzi nekusavepowo kwezvimbuzi munzvimbo dzinosangana veruzhinji. Mukuru weHarare Residents Trust for Precious Shumba vanotiwo zvakakosha kuti veruzhinji vanzwisise kuti kushandisa zvimbuzi kunodzikisa dambudziko rezvirwere zvemanyoka. Vakakurudzirawo makanzuru nehurumende kuti vawanise vagari vemumadhorobha mvura yakakwana.
Idambudziko rinoda kugadziriswa, asi vanhu vanodawo kuramba vachipiwa chenjedzo.
Vashumba vakurudzirawo kuti zvimbuzi zviri munzvimbo dzinosangana veruzhinji zvikuru mumaguta nemadhorobha hazvifanirwi kuvharwa munguva dzeusiku, vachiti zvindizvo zvimwe zviri kuzotuma kuti vanhu vazvibatsire munzvimbo dzisina kukodzera. Mukuru wecommunity water alliance vaRuben Akili vanotiwo zvakakosha kuti hurumende iwanise makanzuru mari dzekuvandudzwa kwematunhu kuitira kuti mari idzi dzishandiswe mukusimudzira nyaya dzeutsanana. Sangano re World Health Organization rinotiwo kusavapo kweutsanana wezvimbuzi kunokonzera ndufu dzemanyoka dzinodarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nezviviri pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa urongwa hwaparurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden wavanoda hwekuwandudza mashandiro edare repamusorosoro munyika iyi reSupreme Court. VaBiden vanove veDemocratic Party vari kuda kuti dare reparamende yeAmerica reCongress riumbe mutemo unosungira kuti vatongi vedare iri vatarirwe kuti vanoshanda kwemakore mangani uye kuti pave nemutemo unobata mashandiro evatongi vapfumbamwe vedare repamusoro iri. VaBiden vari kudawo zvakare kuti nhengo dzeparamende dzibvumidze kuwandudzwa kwemutemo unodzivirira vatungamiri venyika kuti vasatongwa nenyaya dzavanenge vakaita vari muhofisi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Tinoti zvinhu zvakanaka chose vachitarisawo zvavari kuisira mutemo yacho iyoyo. Iko zvino tinoona kuti majaji haana iyo yangazi term limit, and ivo vaBiden vakutaura kuti varikuda kuti majaji ave neterm limit inosvikawo 18 years. And iwo zvavari kutaura ndezvekuti majaji haana iyi yatingati mimwe mitemo inokwanisa kuti vadzorerwe kuti vasave above the law. Saka iyi mitemo iyi ndeyekuti pasaite masimba akawanda stereki kumajaji kuti vafungidzire kuti hapana chinovabata kana vari pachigaro ichocho.
Sei vave kuzviita iye zvino ivo vave kupedza temu yavo?
Ndoda sekuti zvinhu zvakadai so zvinge zvichida kuti zvidzamiswe chaizvo kuti kana panozoparurwa tikati urongwa ihwohwo kuti paite atingati pachirungu maamendments akadai so anoaffecta constitution, zvinoda kuti zvidzamiswe chaizvo chaizvo kuti pasave ne atingati machallenges anozobvawo zvekare mumatare imomo. Saka ndoona sekuti kuda ndo zvavaizama kuda kuti vagadzirise, but ndoonawo zvekare kuti zvinhu zvaifauwo zvakaitwawo pachiri nenguva, nekuti iko zvino nenguva yasara iyoyi andione sekuti zvinhu zvinganzi zvingapasiswe neCongress yatiri kuona iyo yakadividwa. Saka ndoona senge icho chirongwa chavo choda kuti vagadzirise matanho iyaya ekumajustices nematanho iyaya zvekare ekuti paitwo malimitations yatingati immunity yemapresidents. Zvinhu zviri pachirungu yatingati ambitious, but andione senge zvinhu zvinganzi zvingapasiwe gore rino iri nenguva yaipfupfupi yasara.
Tinoona kuti vatongi vematare zvikuru vedare reSupreme Court muAmerica vanonyanyodomwa nemutungamiri wenyika anenge aripo, zvichireva kuti vanhu vanogona kunge vachirerekera kubato rinenge richitonga nguva yavasharwa.
Ya, zvogona zviri zvimwe zvezvinhu zvakada kudaro tichitarisawo zvekuti iko zvino tikuona kuti vaTrump ndiwo atingati vangaite mutungamiri wenyika akaapoinda majudges akati kuti anorerekerawo zvekare kubatarawo remaRepublicans.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Radio Jonga namoisa vashamara ndokundira kubvunza, ko vanhu vasina kumbonga vaine mapemiti muSouth Africa vanokwanisa here kuapply mawave pemiti ari kutaura? Vanokwanisa here kuapply mawave pemiti? Because kuna vamwe vanhu vari kutaridza vanoti apulayira mawave pemiti vachiti tianagoma aita semaagent vachiti charja ma1000 rands. Zvino ndii ndezve chokwadi here kana kuti ava vanhu ava kungodyirawo nhu mari zvavo?
Anadiko pastudio 7 apo, komana maite zano ka, chiteyo mushe maite zano. Musati kana mapu hamari nedzimota idzi, nditaurai kuti hanzi aiwa, ngavaramba varipo, aiwa, imi hamusiri munyika. Kana muchida kuti varambe varipo, itai karifa nendamo yenyika yese, muone kuti hatisi kutovada, ngapauye mumwe. Temu yavo yapera, zvavaita zvakuti hazviona, woedza pane zvavagona, pane zvavatadza. Asi ngavachibuda kuuya anouya tatangira ipapo, kwete zvamuri kuti taurira izvo. Aiwa ka, imimi hamusiri munyika vanezano pefu. Nyika ine munhu wese ari munyika ane kodzero yekuti ataurewo, kwete kuti imimi zvamataura ndozvinofanira kunge kuzviteedza. Kwete tutiemu zao zikapera wakuru nga wende kumusha anufuza mombe nila zukuru tatenda
tombiwe uyane chimwechi kwa maoti za zenda za wanda makonzo aga tiza muno mumusha ishara hata engo zizi ya kuti wa muna ngagu wa kuti wacha tumire ma branch ma province kutitai kuti
tinotenda watereri anokuoneka ere mufaro ndini wenyu jongaka ndemiri dirimu Washington DC ndio kusema mina Tavoka Ncube.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olam ngelanga njabule nkulu emsakazweni Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 29 kuNtulikazi 2024 ngutabaka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje.
And also develop our own skills. I think it is now high time.
Umsekeli kamongameli welizwe mnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe akumanyano weSADC ukuba ame ukuthenga impahla esilungiswe kwamanye amazwe kudala ngoba amazwe akuzekazi le-Afrika alakho ukuzilungisela impahla yawo.
Yenza kube nzima ukuthi abantwana laba bakwazi ukuphila bona eSouth Africa babuye banjani baphilise abazali ababachiye emuva le ekhaya.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisola uhulumende wazo le-ofisi yomeli wakhe kulelo lizwe ngesaziso sokuthi emergency passport yiyo yodwa ezatholakala e-ofisini esanda ukuvulwa e-consulate ye-Johannesburg nge-$250 okuyimali efose ifike i-R5,000. Abacha abangamakhulu ayisikhombisa abaveleze kazi le-Afrika bathe kwaqo emhlanganweni we-Young African Leaders Initiative Mandela Washington Fellowship Summit khonapha e-Washington DC kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe akumanyano weSADC ukuba ame ukuthenga impahla esilungiswe kwamanye amazwe kudala ngoba amazwe akuzwekazi le-Afrika alakho ukuzilungisela impahla yawo lokuzimela wodwa ekuthuthukiseni umnotho nxa engasebenza ndawonye. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umnumzana Chiwenga wethule lamazwi kuvulwa ngokusemthethweni umhlangano wabosemabhizimusi owe-SADC Investment Conference owezakala ngesikhathi somhlangano we-SADC Industrial Week owandulela owe-summit yalumanyano ozaqhutshwa kuleli ngenyanga ezayo. Umnumzana Chiwenga uqhubeke wathi kumele amazwe la abe nokuzimisela okukhulu ukuze inotho yonke etholakala emhlubulweni lowo isuthise abantu bakulawa amazwe.
And also develop our own skills. I think it is now high time.
Amazwe awe-SADC kumele asebenze ndawonye kwezomnotho. Kumele sisiqhenye sime ukuthenga kwamanye amazwe kodwa senze impahla yethu.
Wengeze wathi kumele kube lokusebenzelana phakathi kwamazwe awe-SADC ekuvuseleleni umnotho wamazwe lawa ndawonye lokutshala imali. Uthe kumele amazwe awe-SADC abone ukuba izivumelwano azilobelanayo kundaba zamandla kagetsi ezokukhanyiswa kwempahla ezokuvakatshelana lezemitshini yakulezi nsuku ziyalandelwa ekuvuseleleni umnotho. Umnumzana Chiwenga uthe ku-SADC kulabantu abafundileyo umkhathi ongcono ukuthula le ndlela zokuhambisa ezizohlonzi athi kumele ziphathise kwezamabhizimusi kuleli. Emhlanganweni lowo ibhanga elimqoka ele-African Development Bank AFDB lele Afri-Exim Bank athi azaqhubeka esekela amazwe alitshumi lasithupha awe-SADC ukuze athuthukise umnotho wawo. Ekhuluma emele iAFDB, umkhulu wecula leli uNkosazana Mono Mopotola uthe kumele kubekwe imali ezasekela amazwe ayeSADC ukuze umnotho wawo uthuthukele.
And our focus has really been in areas of regional integration, industrializing
kumele sibone ukuba siyayeka amabhizinisi emhlubulweni weSADC lokuba siyenza ukuba kube losekelo ngesikhathi sokuguquka komkhakha.
Kodwa ingcitshi kwezomnotho zithi kunzima ukuba amazwe aweSADC laseAfrika asekelane ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezifana lokuthi amazwe lawa afana neZimbabwe abuyisela amanye amazwe emuva. Enye yalezi ngcitshi esebenza leZimbabwe Economic Forum, umnumzana Ezekiel Chuma, yena uthi kunzima ukuba amazwe eSADC asukume ndawonye kwezomnotho.
Enye into eludubo kakhulu enginanzelelayo ukungabi khona kwamafikitali ayiwalungisa lezo mpahla. So ngamafitshane singathi ukuthi impahla zakhona zokuthi zithengiselane phakathi kwethu njengeSADC azikho, ngenxa yokuthi iSouth Africa yiyo yodwa ngokubona kwami ele-effect esingayithi industrial base kumbe singatela amafektali alokhu esasebenza.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi efundisa izifundo zomnotho ekolishini ye-UZ, umnumzana Liberty Mguni. Umhlangano wabosemabhizimusi lowo oqale izolo uzaqhutshwa kuze kuyephela iviki kule njongo yokuba kuvuselelwe umnotho lokutholiswa kwamathuba okutshala imali kuSADC. Umongameli Mnangagwa uzaphatheka kulomhlangano ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezisole kakhulu uhulumende wazo le ofisi yomeli wakhe kulelo lizwe ngemva kwesaziso sokuthi i-e-passport yiyo yodwa ezatholakala e-ofisini esanda ukuvulwa e-consulate ye-Johannesburg nge-$250 okuyimali ephose ifike i-R5,000. I-ofisi le itshele iStudio 7 ukuthi ngempela yiyo imali le okumele ibhadalwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zizonde ziganuni wabo ngoba zisithi intengo yamapasipoti le idlulise amalawulo. Ngolwesihlanu kuviki edluleyo, i-consulate yeZimbabwe eJohannesburg yethule umlayezo isazisa ukuthi isisungule ngokusemthethweni uhlelo lokutholisa beZimbabwe ama-e-passport, kodwa ke azabiza $200 lengxenye yamadola $250 ongamaranda phose afike izinkulungwane ezinhlanu phose R5,000. Isiphathamandla sebandla lezaphu kwele South Africa, umnumzana Godfrey Viki, uthi kusegcekene ukuthi uhulumende ulwa nabantu abaphumele phandle kwelizwe.
Igovernment iyazi kahle ukuthi imathebelele nemiglens zibhek ilokuzeni baphila ngeSouth Africa, baphila ngabantu ababo baseSouth Africa. Ma isibachaja imali engaka yenza kube nzima ukuthi abantwana laba bakwazi ukuphila bona eSouth Africa, babe banjani baphilise abazali ababachiye emuva le ekhaya. Sesisiya ezulwini ngini ngayo le passport.
Umkhokheli wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe, umnumzana Dumisani Leya, uthi uhulumende akabazweli ngani abantu beZimbabwe ababotshwa nsuku zonke kuthiwa abalamaphepha.
I-passport isiyiloko esingathi i-basic need. So ay ngibona kungafanelanga ukuthi uhulumende lowo okhona owazibeka ngenkani adurisele abantu amapasipoti kanje, angazathi amapasipoti akhona abafuni ukuthi abantu bawathathe.
Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Ellen Ndlovu uthi ngezinye indlela uhulumende uthi abafelwakazi abanjengaye lezintandane ngeke bafa babalawo amapasipoti.
I-South African passport ibizo R400 or R600. Kungani i-government yakithi izobiza ama-passport ngendlela exake kangaka ezweni lapha i-passport yakhona engabizi kakhulu? Ngendlela ukwenzeka ngakhona kutsho khona ukuthi abantu bethu labazukulu bethu basezohlupheka.
Umnumzana Mcasiseli Gwaza uthi i-South Africa kufuze izibonele ukuthi kungani iningi labeZimbabwe bengalamaphepha.
uhulumeni ufundraiser ngathi nje sibe sihluphekile kube kuwuye osifaka kule position yokuthi sidinga ama passport umhlaba wonke ungaka alikho elizwe line passport edula kangaka futhi leyo passport izohamba ifuna ama visa kuzo zonke izindawo there is nothing special ngayo ukuthi ize ifike kuleyo price
umgcinisihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo unkosazana Victor Mathuthu yena uthi bekufanele bavele batho ukuthi iofisi ama passport le bayivulela izipantsha labo mali yavuza kuphela
salibonde usizo lwayo iofisi mayisi lapha omama bazathatha bazoyithatha ngapha imali engange $250 okuyimali enzima iningi labantu abasebenzi labasebenzayo le mali eka bayiholi so ukuze ubekele ipassport kumele uzihole kangaki siyacela ukuthi ugasha olubhekele lokho lukele usicabangele ikakhulu singomama ukuthi siphila nzima la South Africa asilamsebenzi lo sikusebenzayo sihole izimali ezincane ma ipassport izaphinde ibe imali engaka sizoyihlika nokuyithatha ke
imibuzo ebithunyelwe kumeli weZimbabwe umnumzana David Hamazirbi wodaba lokuthi uthini ngezikhalazo zabeZimbabwe laba ngentengo yamapassport le ibiloku ingakaphendulwa ngesikhathi sisiya emoyeni kodwa ke kunkulumo ayethule emkhosini wokuvulwa amaofisi amatsha aweconsulate yeZimbabwe eJohannesburg ngolesine umphathi ntambo kaja lwendaba zasekhaya lamasiko eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe luyabathokozisa uhlelo lokwethulwa kwamapassport la eSouth Africa
Inyathelo lokupha umphakathi weZimbabwe kuleli indlela yokuthola amapassport mumbono kaMongameli Mnangagwa wathi kwenza impilo yabasemazweni ibe lula.
Kodwa ke iningi labeZimbabwe lithi lobanje kulinyathelo elihle kakhulu leli intengo yamapassport le isibachiye befana xathu lebhiza elome kakhulu eligalule ngentamo emanzini kodwa umlomo walo ubotshwe mfi. Melesulo 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Abacha abangamakhulu ayisikhombisa 700 abavele emazweni azwe ezwekazi leAfrika bathe gwaqa emhlanganeni oYoung African Leaders Initiative yali Mandela Washington Fellowship Summit khonapha eWashington DC kwele Melika. Umhlangano lo wenziwa ngemva kwezifundo abaziqhube okwamavika yesithupha emalokitshini eMelika, emakolitshini eMelika achiyeneyo. IZimbabwe lonyaka ilabatsha abangamachumi amane lambili 42 abaphatheka kulolu hlelo. Uhlelo lolu olwasungulwa ngwaye ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama lufikise iminyaka elichumi eyokuthuthukisa abatsha abavela emazweni eAfrika achiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomunye wabatsha ophatheka kulo mhlangano umnumzana Njabulo Michael Sandawana.
I-experience yami laba ibinhle kakhulu besilo okuthiwa ngu-professor John Jogge and ubesibusha kakhulu for the past 6 weeks funde okuningi kakhulu and mina bengise-University of Texas at Austin besilo professor John Jogge ubesifundisa okuningi about how we can run our business better lokuthi sibe ngabantu abazatshintsha izinto elizweni lethu through ukuba successful in our business
njengo Soma bhizimusi omutsha yiziphi ezinye zezinto obone ziqakatheke kakhulu obona sengathi ungazisebenzisa nxa usuphendukile eZimbabwe
okuqakathekileyo kakhulu engikufundileyo yikuba lama system asebenzayo in place ngoba and kuzatshintsha izinto eziningi ngendlela ekade ngisebenza ngayo ngingakafundi lokho ngobe sengikubonile ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu abe lama systems asebenzayo ukwenzela ukuthi noma mawungekho i-business yabi lokhu irana langokuthi kuqakathekile futhi ukukhompensata okubhadala abantu osebenza labo kuhle kwenzeka ukuthi labo bezizwe bengathi baphakathi komthetho so yizo ezinye izinto engizifundileyo ezintshe kade ngingazi qakathekisi kakhulu
Umhlangano omkhulu elulandileyo lapha eWashington DC sibona ubuthanisa singathi intshantshu kumbe abatsha abaphumelele endaweni ezijiyeneyo abafika 700 eAfrika yonke. Kuyini okukhangeleleyo kulo mhlangano?
Kukhangelele ukuhlangana lawo bonke abantu abanye abavela kwamanye amazwe lokukhonektha lawo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi langoba sizabe sikhonektha labantu abalapha e-America, but kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhonekthe labanye abatsha abavela kwamanye amazwe abarana amabhizinisi amaningi. So engikukhangeleleyo kakhulu ukuthi ngikhulume labo, ngibone indlela esingasebenzisana ngazo sesibuyelileni.
Si ongawatshiyela abalaleli ikakhulu sikhangela uhlelo lweli olwe Mandela Washington Fellowship ngoSeptemba. Abanye baza kuba laba sebefuna ukuthi baqalise ukubhalisa ukuthi labo bangene kulolu hlelo. Ikuyini ongabatshiyela khona?
Program leyi program eqakathekileyo kakhulu and i-program engatshintsha impilo yomuntu. So ngingakhuthaza wonke umuntu ofuna uku-apply ukuthi ayi-aplayele yona ngoba iqakathekile kakhulu and izinto eziningi esizifundileyo ngokuthi sirun ama-businesses ethu ngcono lokukhonektha labanye nje abavela kwamanye amazwe across the continent.
Umnumzana Njabulo Michael Sandawana ngusomabhizimuso leZimbabwe oseMelika phansi kohlelo lweyali Mandela Washington Fellowship ubesecingweni leStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Ingcwethi kwezempilakahle zithi igcikwane le-human papillomavirus litholakala ebantwini abalemvukuzane yomlomo wesibeletho kanye lezinye imvukuzane ezihlasela izitho zensitha ezabesifazane kanye labesilisa. Njalo zixwayisa ngokuthi umkhuhlane lo welatshwa njani. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalemvukuzane yomlomo wesibeletho bande ukutholakala belegcikwane le-human papillomavirus okwabangela ukuthi kudingwe imithi yokwenqabela leli gcikwane. Abezempilakahle bathi liyengezelela amathuba okuhlaselwa ligcikwane elibangela umkhuhlane we-HIV kulabo abalamasotsha omzimba angaselamandla. UDokotela Derek Matsika wakoBulawayo uchasisa ngegcikwane le-human papillomavirus.
Human papillomavirus aligcikwane leli elithelelwana phakathi kwabantu. Esikhathini eziningi lithelelana ngamacansini. Abantwini abaningi baphila nalo kodwa bengakwazi banalo. Uhlupho lwegcikwane leli ukuthi nxa ungayithola yona i-human papillomavirus, abantwini abangomama iya nokuthi khona yili gcikwane leli gcina umuntu esiba ne-cancer lesiyazi sithi i-cervical cancer. And sathola ukuthi amadodana amaningi lawa le-cancer of the penis noma lebalithwana ngasomkhuhlane ovamile.
UDokotela Matsika uchasisa kabanzi ngemithi yokuvikela umkhuhlane we-human papillomavirus.
Now i-vaccine le iqakathekile ukuthi sizwe ukuthi iphiwa nini. Iphiwa emuntwini ongazalihlanyela udongo baba and emuntwini ongazalihlanyelani le-HPV virus. Yikho sithole ukuthi akhona ama-vaccine akaspreada introduce ezikolo particularly abantwana abangamankazana abangama-teenagers preferably o-12 nabo-13 years. Odokotela babezama ukuthi atleast bengaexpose abantwana ukuthi immune system yabo ibe strong. Lapha abakhula khona bahlala umkhuhlane lo basebekwazi ukunjani ukuzivikela.
Lokhu kugcizelelwe ngumongi unkosikazi Sithandazile Gumede, yena othi kuqakathekile ukuba abantwana abasakhulayo bathola imithi yokulwisana le-human papillomavirus ukuze kwehliswe ukumemetheka kwemvukuzane.
I-vaccine leyi iyavikela abantu ukuthi lawa ama-cancer esikhulume ngawo, i-cancer yesibeletho, umlomo wesibeletho, i-cancer yomphimbo, insumpa lezi zangaphansi zingabi khona nxa uthe wayiphiwa leyo vaccine. Kuvikeleka kangcono nxa umntwana enikwe between the age of 9 to 12 years bengakangeni emacansini, ukuvikeleka kwabo kuba ngcono kakhulu.
Unkosikazi Karen Mlawuzi, umhlali wakoBulawayo, uthi kubalulekile ukuba abantu bafundiswe ngempilakahle yabo ukuze bengasaleli emuva nxa kusiba le mikhankaso yemithi ephiwayo ukuze kuvikelwe imikhuhlane etshiyeneyo.
kuqakathekile ukuthi sihlale sifundiswa ngendaba zempila kahle ngoba ivaccine ye-HPV asonto entsha kithi kodwa ukuthi isebenzani yikho khona lapho esiyabe singawazi khona kodwa mbongani nxa singafundisa ukuthi khona hayi kule vaccine enje isebenza ngalolu hlobo kuyasenza ukuthi lathi sikhuthaze abantwana ukuthi babe yingxenye yama-vaccination programs aqhutshwa esikolo.
Kunani elingaba zinkulungwane ezintathu i-3,000 labantu abatholakala belegcikwane leli nyakenye. Kulesilinganiso esingamachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abathi bengabanjwa belemvukuzane le balahlekelwe yimpilo. Lokhu kwachazwa ngumphathintambo wogatsha lwezempilakahle kanye lokondliwa kwabantwana umnumzana Douglas Mumbeshora ngenyanga kaMabasa lonyaka ngesikhathi ebhoda lequla le-World Health Organization elalivakatshele elizweni. Abezempilakahle bathi kulamanyathelo okuphungula umkhuhlane lo emphakathini ngokukhuthaza amantombazane asakhulayo ukuthi ahlatshwe imithi eyenza ukuba nxa lapho esekhulile enelise ukulwisana laleli gciwane. Abantwana abangabafana abandanga ukuphiwa imithi leyi evikelayo ngoba imvukuzane edalwa yi-human papilloma virus ehlasela abesilisa ingavamanga. Ngokunjalo abesifazane lamantombazane asekhulakhulile bakhuthazwa ukuhlala besiyahlolwa kanye ngomnyaka umlomo wesibeletho ukuze kubonakale kusaselesikhathi nxa bengabe belemvukuzane yomlomo wesibeletho. Lokhu kungenziwa kungaphephisa isizwe emvukuzaneni edalwa yi-human papilloma virus. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Namhlanje okweziphathelane lokwenzakala eMelika sihlaziya amathuba kamnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans lakankosikazi Kamala Harris awama-Democrats awokunqoba kukhetho lokudinga umongameli ngenyanga kaLwezi selokhe umongameli Joe Biden wachiya lomncintiswano ededela umsekeli wakhe. Unkosikazi Harris nguye okhokhelayo kumpumela eboniswa lucwaningo oluphenya ukuthi ngubani ozakhethwa ukuthi ancintise kusikhundla sikamongameli emhlanganweni weconvention yama-Democrats. Mnumzana Trump sowakhethwa ngama-Republicans. Sixoxa nomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungulayo umbusazwe okhuluma ezimele.
UKamala uze nokusha akade kungekho osokuye kwafaka umfutho kuma-Democrats ukuthi asukume abe nomdlandla ngoba ayabona ukuthi amathuba ase aqala futhi ukukhula ukusukela nje ukungena kukaKamala Harris. Kodwa nje kukhona okumbalwa esingathi sidlulekikho okuthinta uKamala ukuza kwakhe uze isikhathi sesinciphe kakhulu ngoba phela kusaphinda kufuneke ukuthi kube nesiqiniseko sangaphakathi eqenjini. Ukuncipha kwesikhathi sekumenza ukuthi kumele agijime ngesivinini esikhulu esimangalisayo ukuthi athinte zonke izinhlaka zabantu base-America ukuze bamamukele. Ngokokuqala lokho kwesibili ngokobuzwe base-America uthathwa njengomuntu okuthiwa ngoyebala, umuntu omnyama phela. Izwe leliyana lidumile ngobandlululo phakathi kwabamhlophe nabebala. Kodwa ke siyazika ukuthi u-Obama useke walibusa leliyana ilizwe engumuntu webala enjalo. Kodwa futhi okunye okungumqansa esike sakubona futhi ngaphambili akuyena umuntu wokuqala owesimame ukugaqela lesikhundla. Uke waba khona nje eminyakeni esanda kudlula unkosikazi ka-Bill Clinton oke wazama naye ukugaqela ubumongameli base-America. Kuye kwaba nzima kakhulu okwakheke kuyibulili. Akukho okunye akade engenakho, konke kade enakho njengomuntu owayeke waba u-first lady. Kodwa-ke kwaba ngumqansa ukuthi anqobe wayencintisa naye uDonald Trump lona wagcina enganqobanga ikwaba yikho ukungena kukaDonald Trump. So ngokunye-ke lokhu ukuthi ekuphileni kwamazwe nje wonkana amaningi abantu besimame asababuka ngelinyiso noma bengabe benakho konke ukubalungele ukuthi bengangena ekhundleni efana nokumongamela kodwa nje kuba nalokho ukuthi ngoba engumuntu wesimame imqanso yonke lena okumele ukhamela adlulekiyo esikhathini esifishane anaso kusiyafika uNovember uma sithi sithando ukunanzelela singasho sithi izindala zombili
sesikhangela umnumzana Donald Trump ke amathuba akhe aminjani
uDonald Trump kulokhu aza nakho manje akamsulwa okokuqala nje naye sebukeka njengekhehla kade ethi uloyana likhehla kodwa ke manje sekuyena ke osebukwa ngekhehla nalwesilingabe selidlulelwe isikhathi okwesibili uke waba umuntu owetheswa amacala aye amlahla anokubeza ukuhlukumeza abantu besimame emphakathini esiphila kuyona ke newakhona eAmerica ngamacala lawo angathikameza kakhulu isikhundla sakhe sobumongameli so ukusho ukuthi ke naye uDonald Trump kunengi anakho okucindezelayo yikho ke sithi uma sisiya laphana phambili okwamanje singasho sithi izindala zombili kuzabonakala ke uma kulokho kusondela amalanga ukuthi ngubani okungacaca kahle kakhulu ukuthi uzodla umhlanganiso okwakhathesi akukacaci yilokho nje esingakuchaza
lo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungileyo zombusazwe obekhuluma ezimele ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga owe Studio 7 Sengilichia ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elithumele elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ngiye mbuzo 27 kulawa abantu abathi mina ngakho kumele ibuse until 2030 ukuthi kahle kahle ngabantu abaphila emakhanda ongabantu abagulayo emakhanda. Ngoba angiboni futhi kwesimo esikiso ukuthi umuntu ethi usafuna ukuthi mina ngakho ibuse mu ukuthi yabe cabangani. Uyabe sacabanga ngefeature abantu abakhe uyabe cabanga ngabantu nje abangalandaba lempilo zabantu.
Yes, sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Ngiyajabula i-audio yami engafunda okhulumayo ngoJaymon. Sinizwile lwana ubaba obekhuluma obethi ungweyouth lo omela iBlawayo obethi iZanu-PF yayenza mpela iyenza iHarare yena kodwa uhlala koBulawayo wayengakhulumeli la koBulawayo inkinga ya elaba abantu beZanu-PF abakaze babakhawunti abantu abasebenzayo Zimbabwe ukuthi balutshwandana abantu abahluphekayo labantu asebengaphandle bedinga okokuziphilisa into abayenzayo thina siyabona intshintsho sibona nje lokhu akuhlupheka siyacela nje ukuthi beke bebe nenhloni
ngiyabingelela emsakazweni uStudio 7 ngibulisa linabasakazi nani balandela ndibonke beStudio 7 indawo yonke ngilana mina igama uThulani Ndlovu ngisenkaya kondona osikhulukhulu ngithanda ukwazisa lubaba abamdinga uNashe Muthutsa lo sezenzathu izikhulumeli seMathebeleland hayi wena baba into oyikhulumayo kawuyazi total ukuthi nakufaka nje kuCentral Committee yezani leyo bakufaka nje kodwa mina ngibona nje umuntu lwana ongenamqondo ongenangqondo into yokuqala kumele ube yazi ukuthi umhlangano lo phela sokweni nabantu kezani PF into yokuqala isiqoqo lokumele ube sazi okwesibili ayisikho ukuthi Emerson Mnangagwa masethethe lapho uba chairman weSADC sokusezulwini cha akunjalo hloniphana amalungelo abantu liyeke ukuthumela amaphoyisa ukuthi ihambe shana nabantu bengenamacala ngiyabonga
Studio 7 angibingelele basakazi bami ninjani athina siphilile sicela lisibuzele Studio 7 kwi-government yeZimbabwe ukuthi lento abayenzayo yokukhweza ama-passport up to 5000 rand bayibona inormal le government yangena i-parliament isiyosebenzela abantu noma ibazenzela imali yabo bakubona kunomali sicela lisifuzele bona ukuthi basiphendule ukuthi babona i price ona leyo inormal nje for umuntu
for a citizen ukuthi I apply passport ne 5000 rand abanazo inhloni zokuthi even kuleli lizwe abaletha kuyo ukuthi kuzo apply passport ye 5000 rand I passport yakho na kulelo lizwe I 600 rand.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa lalandela uhlelo le-Live Talk lapho esihlaziya khona amalungiselelo omhlangano we-SADC Summit. Singakehlukani sikhangele ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe akumanyano we-SADC ukuba ame ukuthenga impahla esilungise kwamanye amazwe kudala. Silu kibake lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.